This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 10, 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura kumarinda emagamba vachiti hirozi yeka haisi yemunhu wese. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions roenda kumatare kuti ripiwe masimba ekuita urongwa hwekuratidzira. Mitambo inopera mukupera kwesvondo, zvimwe zvikwata zvichichema-chema, zvimwe zvichifara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vanhu vari kunyunyuta nemafambisiro anoitwa neZANU-PF kusarudzwa kwemagamba enyika vari kutamba nenguva nekuti hapana zvichachinja. Vachitaura pamhemberero dzezuva remagamba akarwira rusununguko rwenyika nhasi, kana kuti Heroes Day kuHeroes Acre muHarare, vaMugabe vati vanhu vakarwa muhondo yerusununguko uye vanovimbika ndo chete vachavigwa panzvimbo inovigwa magamba enyika. VaMugabe ava vane makore makumi mapfumbamwe nerimwe yekuberekwa vati vanhu vasina kuvimbika, avanosanganisira nhengo dzemapato anopikisa, havana mukana wekuigwa pamarinda yeHeroes Acre nekuti vari kudzosera nyika kumashure vachishanda nevavengi. VaMugabe vatora mukana uyu kushora bato reMDC vachiti maitiro ebato iri haakodzeri kuti munhu aitwe gamba renyika.
Kwete kujani kuti wanga uchito cheMDC nekokoko kana chimwe chipoko kawo kwazvo kwazvo zvipoka zvinotutirwa mari nemhiri kuti vakanganise ndima dzatiri kurima dzevhu rakatorwa nevanhu ridzokere kuvarungu zvakare. Varipo vari kudaro, muri kuzvinzwa muhurukuro dziri kuitwa kuMDC. Wozoti apa wafa zvonzi muite hero.
VaMugabe vati vachashanda zvakasimba mukusimudzira upenyu hwevanhu vakarwira hondo yerusununguko. Vatiwo nyika yakawana kuzvitonga nepamusana pevanhu vakanga vari muhondo yechimurenga. Vati zuva remagamba enyika izuva rekupembera pamwe nekuchengetedza upenyu hwezvinhu zvose zviri muZimbabwe, izvo vati zvinosanganisirawo shiri, tsoko, makarwe, makudo neshumba, kusanganisira shumba yainzi Cecil iyo yakaurayiwa mwedzi wapera.
Even Cecil the lion is yours. He is dead, but he was yours to protect and you failed to protect him.
Kunyange Cecil shumba ndeyenyu yakatofa, asi ndimi maifanirwa kuichengeta, asi makatadza kuichengeta. Vanhu vanongobva kwese kwese vachiuya kuzoparadza, vamwe vanongouyawo sevashanyi, asi pane vamwe vanouya kuzoparadza uye kuwana zviwanikwa zvedu zvisiri pamutemo.
VaMugabe vashora zvikuru maitiro evanhu vanovhima vachida kuzadza dzimba dzavo nemisoro yemhuka dzakaurayiwa.
Sure, keeping decapitated heads as war trophies.
Zvechokwadi, makore ano munhu angade kuita mbiri nekuchengeta misoro yemhuka dzakafa. Hakuna rusarura runodarika zvakadai, uye izvi zvinoitwa nevanhu vasina hanya.
Vachitaurawo pagungano iri nhasi, mufundisi weRoman Catholic Father Fidelis Mukonori vayambira vechidiki kuti vafambe negwara kwaro uye kuti vateerere yambiro nekurudziro yevanhu vakuru. Mushure mekupa mashoko avo pachiitiko ichi, vaMugabe nemudzimai wavo, amai Grace Mugabe, vatungamira vakuru vakuru vanga vari pagungano iri kunoisa maruva paguva regamba risingaziikanwe kana kuti Tomb of the Unknown Soldier. Vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa navapelekezela Mpoko, mutungamiri wedare reSenate amai Edna Madzongwe, mutauriri wedare reHouse of Assembly vaJacob Mudenda, pamwe nemukuru wevatongi vematare edzimosva Chief Justice Godfrey Chidyausiku vaisawo maruva parinda regamba risingaziikanwe mushure mava Mugabe nemudzimai vavo. Vanoongorora zvematengerwo enyika vanoti matauriro avaMugabe kuHeroes Acre ndezvimwe zvezvinhu zvaita kuti vanhu vakaita saamai Joyce Mujuru nevamwe vakadzingwa muzano PF vasaenda kumarinda kunorangarira magamba avakashanda navo munguva yehondo. Vanopikisa hurumende veMDCT neNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vashorawo zvikuru mashoko emutungamiri wenyika aya vachiti vaMugabe vanoona sekuti munhu anenge apikisana navo haachina chiremera norukudzo rwemabasa akaita mukusunungura nyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObeti Gutu pamwe nemutauriri weNCA vaMadok Chivasa. Tatanga nekubvunza vaGutu pamusoro pezuva remagamba iri.
Tinoda kutenda vakatirwira, varume nevakadzi, vakomana nevasikana, vakarwa hondo yechimurenga, vanamai nanababa vaisapota vachitenga majombo, vachitenga mayunifomu, vachibika sadza, vachipa huku, nevose vakatsigira kuti tiwane rusununguko. Tinoda kuti tivatende muzuva ranhasi tichiti isusu, kana uchiti uri hiro hazvirevi kuti hiro hwakaperera muna 1980, nokuti uhiro hunoramba huriko. Nyika ichiri kuda kusununguka, nyika ichine zvakawanda zvinoda kuti zvigadziriswe panyaya yezveupfumi, nyaya yekuti vanhu havana mabasa, nyaya yekuti vanhu havana vatinotiwo macivil liberties kana kuti vatosununguka, nyaya yekuti tinowana vana veZimbabwe vazhinji mamiriyoni akawanda zvikuru vakatoita kutiza munyika yavo ichipikirwa, uyezve nevamwe vasati vazvarwa vachazenge vari mahiro, nokuti hondo yorusununguko haiperi, inoramba iripo.
Vachivasa,
semusangano unopikisa weNCA muZimbabwe, tinoona zuva rakakosha kwatiri, rakakosherawo vana veZimbabwe vakawanda, nenyaya yekuti pakarwiwa hondo pakaitira kurasikirwa neupenyu hwakawanda, uye pakanga pane kusvikira kukuru kuti vanhu vange vachirwisa hurumende yakanga iriko, hurumende yakanga ine hurumende yemuvimbi ndoga yaidzvanyirira vana vechitema. Asi ndingatenderana zvikuru nezvangataona vaGutu kuti hurumende yeZANUPF inenge yatora zviya zviya zvatanga tagara isu tichitsoropodza zvavakarwisa zvacho izvozvo, ndo zvatiri kuramba tichiona muhurumende yavo. Tinoona vashandi vachidzingwa basa, tinoona futi vachitoita zviya zvokuti vakuisa maprepaid meters aya ekuti vatengese mvura vachiwedzera urombo. Saka toona sekuti dambudziko ratanaro nderekuti avo vakarwisa kuti tinge tichakasununguka ndivo futi vanenge vakukonzeresa kuti urombo hunge huchiwanda munyika. Saka chatingakurudzira vana veZimbabwe ndechekuti hongu pane vakarwa hondo kuti tinge takasununguka. Pari zvino taane rimwe dambudziko reZANUPF iyo neumbi midoga iyo yaakudzosa zvese izvi zvatanga tichirwisa izvozvo zvairwisirwa varungu izvondo zvavakutanga kuita. Saka tingati tirikukurudzira vana veZimbabwe kuti tichicherechedza zuva remagamba iri ngavasakanganwa kuti aiwa tichine hondo hombe yekuti ZANUPF iyo iripo iyo ndiyo inofanwa kutanga yatoinda kuti tizenge tichikwanisa kuti aiwa zvairwirwa nemagamba edu chaizvo chaizvo taakukwanisa kuzvicherechedza.
vaGutu, tanzwawo vaMugabe vachitsanangura kuti chii chinonzi gamba, vakati kana uri gamba chairo unozviratidza uri mupenyu, kwete nekuti wanga uchiita chiMDC nekoko. Mashoko aya anorevei uye imi matambira sei sebato reMDC rataurwaona vaMugabe?
Tinoziva kuti ndoo matauriro ababa ava nguva nenguva. Chero mukaona even mavo mubato wangoburana navo wototukwa, wotonzi hausi hiro. Tine nhoroondo yakawanda, tinana mai Mujuru ava vatinoziva kuti vakarwa hondo vane makore 18, tinana baba Rugare Gombo the only surviving member weTare reChimurenga. Vanova ndivo vakaronga hondo yeChimurenga kuti tiwane kuti Zanla forces ipinde mufield ichirwisa Ian Smith nemasoja ake. Tinoona pari zvino mazuva ano vari kutukwa, vachinyombiwa, vachitutirirwa. Tine magamba akawanda vakasvika pakufa vakasaradzikwa paHiroseka nokuti Mugabe mbune vanga asingachavaonisa vanhu, asingavafariri. Zvino ife MTC tinoti kuvana veZimbabwe tongoti haiwa zvaakunamwari, asi vana veZimbabwe vanoziva kuti MTC ndobato guru munyika rinobikwa navanhu.
Vachivasa tanzwa vamugabe vachitsanangura kuti munhu hanzi igamba anenge akamira sei. Munotambira sei mashoko aSNC?
Ya, tingati isusu sesangano reNC chatingakurudzira ndechekuti hurumende iripo yeZanupf inofanirwa kunzwisisa nyaya yekuti kutsvagwa kuri kuitwa mahiro izvezvizvi kuti munhu azonzi ava hiro kwakakanganisika pakuti kuri kuitwa kuchiitwa zviya zvekuti kwaitwa sezvokutsvagwa kupati yeZanupf. Politburo yeZanupf inogara pasi ichitarisa kuti munhu anenge achinzi gamba ndiani. Izvi zvakashata nekuti ivo pachavo vari kuvarayirwa kusaziva kuti zvinogonekawo kuti tinogona kufumawo kana kuti patinoenda kuno musarudzo setsarudzo dzatakananga nazvo dza2018. Hazvirevi kuti ZANUPF ndo inongonzi ndo inohwina sarudzo. Zvinokwanisa kuhwinawo kana nesu MCA. Katazohwina sarudzo idzi pane dambudziko rokuti hapana kriteria iri pachena yekunzi munhu anoita hiro ndeupi. Zvakandonganidza tingavakurudzira kuti aiwa zvekuti munhu ihiro kana kuti ngazvinyatsokuitwa zviri pajekerere iri government program, kwete kuti zviitirwe kupati, nekuti vamwe vavo vangazoita dambudziko kana vachizenge vazoshayikawo vasisiri mumasimba zanupfu mumasimba.
Avanga vari mutauriri weNCA vamadhoki Chivasa. Manzwa zvakare kubva kumutauriri weMDCT vaobet kutu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe yava kubvumidza kuvhimwa kweshumba, mbada nenzou zvichitevera kumbomiswa kwanga kwaita chirongwa ichi panyaya yekuvhimwa kwemhuka mushure mekunge shumba inonzi seseu yaurayiwa. Izvi zvaburiswa padandemutande resangano reZimbabwe Professional Hunters and Guild Association. Asi dzimwe nzvimbo dzemumateveleland north dzicharamba dzichisingabvumidzwe kuvhimwa kwemhuka. Mudunhu iri ndimo makaurayiwa shumba yainzi seseu nechizvarwa chekuAmerica vaWalter Palmers mwedzi wapera. Rimwe remasangano evashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti richakumbira matare edzimhosva nemusi wechitatu kuti abate mapurisa nesimba kuti asakanganisa kuratidzira kwariri kuronga mazuva mashoma anotevera. Izvo zvinotevera mushure mekunge mapurisa atadzisa urongwa hwesangano iri hwekuratidzira muHarare nemusi wemugovera. ZCTU yakanga yaronga kuratidzira uku ichinyunyuta nekudzingwa kwevashandi zvisina tsarukano. Kunyange kuratidzira uku kwakaenderera mberi zvakanaka mumaguta anoti Bulawayo, Gweru, Mutare neMasvingo, muHarare hamuna kuitika nekuti mapurisa akashungurudza utungamiri hwesangano iri nemugovera uye akarova munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo ava vakashungurudzwawo nemapurisa vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vava kuenda kumatare nekuti kuratidzira ikodzero yemunhu wese muZimbabwe.
Tiri kugadzirira kuita mademonstrations akatiwandei kusvika hurumende yazopindira kuti vatsira seidha nekuisa mutemo kana kuti kutsvaka ine nzira yekuti zviri kuitawo makambani zviregere kuitika. Saka iyo zvino nenyaya yekuti takaita pamugovera tisina court order, tiri kugadzirira kuti tiwane protection inobva kudare. Takarambidzwa nemapurisa, hatina kuwanisa kuenda kucourt nguva yange isipo. Iyo zvino tiri kugadzirira kuti tiende kudare tiwane mvumo yakakwana, tiri kudzovera mustreet. Urongwa wokudemonstrator hausati wapera. Urongwa uripo mukonstitushini yenyika. saka tichapota tichiita izvozvo.
Zvinhu zvakamira sei mumakambani mazuva ano? Vashandi vachiri kungodzingwa mabasa zvisina tsarukano here sezvanga zvichiitika mazuva mashoma apfuura?
Zviri kuendera pamberi. Tiri kutoona imwe trend yokuti vakutonangana nevatungamiri. Neva vanotungamira kumacompanies inovadaidza kuti maworkers committees, ivo vanhu vakutotargetwa iyo zvino. Tinoona avo vanotungamira kumatrade union vari employed kumacompanies akasiyana siyana vakurasikirwa nemabasa. Tiri kutoona macompanies ehurumende akutoita zvakafanana neizvozvo zvake zvichiitika kuprivate sector.
VaJafet Moyo ndo munyori mukuru weZCTU vanga vachitaura vari parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Mutungamiri Nkomo abatawo vamajongwe avanoti zvisinei nekurohwa kwavo vacharamba vachirwira kodzero dzevashandi uye vachinyunyuta nekudzingwa kwevashandi mabasa.
Isu hapana chinombotitsvisa nekuti tikatarisa nhoroondo yenyika inoiyi. VaMugabe chaiwo tinowanzwa vachigara vachitaura kuti vakasungwa kasingaperi, vakapinda mujeri 11 years. Isusu haripana chatinotombotya, hatitomboroti kuti tarohwa, tasungwa, tachizidzirwa, tambobatwa, tambokidnapwa, tazviitwa gore makore kumashure uku. Nanhasi hatina kumbochinja patanga takamira. Tiri kumbotaura izvo kuti chero kodzero dzedu dzichimbunyikidzwa, hatidzoki shure. Ende tinotokurudzira vamwe vese kuti ngatibatanei, hatisi kuda kubvisa hurumende, hatisi kuti pasina Mugabe. Tiri kutaura nyaya yekuti ngavagadzirise nyaya yekutambura kwevashandi. Ngavateerere zvichemo zvevashandi. Vashandi vehurumende zvinezvi vekunana CMED, vekupi vekumaparasita uzo vari kudzingwa basa. Kwete nepamusana pekuti havagoni basa. Asi nepamusana pekuti hurumende yakutora zvinhu zveIMF ichimhanya kuti idzinge vashandi vayo kuti inopuhwa mari yeIMF kuti vagotya kuti mari iyoyo.
Makakuvara zvakanyanya sei?
Inini semunhu mukobvu hangu ka, pandakazvimba pacho vanhu vanogona kutadza kupaona nekuti ndagara ndakakura kare. Asi chiripo ndechekuti gumbo rerudyi rakarohwa rakazvimba mumukanwa. Ndaitobuda ropa, mazino akambotamba-tamba nanhasi ari kurwadza nekumusana uku nekumaoko kunoku. Asi chiripo ndechekuti kurohwa kwacho ikoko ndivo kubhabhatidzwa kwacho kwatara kwatakabvira kare tichingobhabhatidzwa. Iye zvino daikwa kuri kumachechi, pamwe ndingadaenda kutonzi profeti kana kuti pop, nepamusana pedu kurohwa tarohwa. Asi hatisi kumbochinja mafungiro edu.
VaRaymond Majongwe ndo munyori mukuru wePTUZ vanga vachitaura vari parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-12080 ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murume akapfura mupurisa muguta remuAmerica reFerguson, Missouri, ari pakaomarara mushure mekunge mapurisa adzoserawo nekumupfura apo vanhu vakaratidzira murunyararo vachicherechedza kusvika gore mushure mekunge mukomana wechidiki mutema Michael Brown apfurwa nemupurisa wechichena ndokufa. Mapurisa emuSweden anoti vanhu vaviri vaurayiwa, munhu mumwe chete akakuvadzwa zvakaipisisa mukurwiswa kwashandiswa banga pachitoro cheIKEA muSweden. Mumwe murume asungwa nemapurisa ndokuchengetedzwa mushure mekupomerwa mhosva ine chekuita nekuchekwa nebanga kwevanhu ava muguta reVasteras, iro riri makiromita 100 kubva muguta guru Stockholm. Sangano reWomen and Health Alliance International riri kukurudzira madzimai ane dambudziko rekutsemuka zvichitevera kubatsirwa kuti vapinde pachirongwa cherubatsiro ruchange ruchipiwa pachena kuchipatara cheChinoyi Hospital svondo rinouya. Chirongwa ichi chichatanga musi wechipiri svondo rinouya chichipera kupera kwemwedzi uno. National Coordinator webazi reObstetric Fistula Campaign musangano reWaha Muzvare Priscilla Mabande vanoti chirongwa ichi chinopa rubatsiro pachena. pachange pane vana mazvikokota vekuvhiya vanobva kunze kwenyika vakabatana neavo vemunyika vachibatsirana kugadzirisa dambudziko iri. Vanoziva madzimai anoda kupinda muchirongwa ichi vanokwanisa kufonera sangano iri kuti vanyorese mazita avo kuti vave muchirongwa ichi vazokwanisawo kubatsirwa. Nhare dzesangano iri dzinoti 263-782-640-840. Tinodzokorora nhare idzi zvakare 263-782-640-840. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavhilasi Muhlanganya uye naMuzvare Mabhande kuti tinzwe zvizere nezvedambudziko iri.
Chirongwa chedu chekubatsira madzimai akakuvara pamusoro pekuva vanga vachibatsirwa kusununguka vana vavo. Saka madzimai anenge akuvhinzwa idha tsvina kana weti nenzira yemwana. Chinoitwa HOV kana RDF pachirungu. Chirongwa chikuchita kuChinoi Provincial Hospital kubva musi wa18 kusvika musi wa31 August. Tozochiita futi muna October sipari zvinotiziita mwedzi uno waAugust kuChinoi Provincial Hospital.
Imi sesangano reWomen Health Alliance muchabatsira sei vanenge vari kuda kupinda muchirongwa ichi uye zvevanofanira kuita sei?
KuChinoi Provincial Hospital kubva musi wa18 kusvika musi wa31 August. Mudzimai wese ane dambudziko iri anokwanisa kupindira muchirongwa ichi chikubatsira madzimai pachena. Chatinongotarisira ndechekuti murwere kana anozivawo murwere ava achikwanisa kuti titaure nemudzimai ane dambudziko irori. Tataura naye tichabvunza mibvunzo yatichabvunzawo tonzwisisana kuti urwere hwake ndihwere hwatiri kubatsira. Kechipiri, tinovapa mari dzekuti vafambe kubva kunzvimbo dzavanogara vakwanise kuuya kuzoratirwa kune kuchirapwa. Saka zvandati vanhu vari kubatsirwa kuita kuChinoi Provincial Hospital kubva musi wa18 kusvika musi wa31 August rekuti rekuChinoi kana Mashonaland State ndo vari kubatsirwa. Tinobatsira mudzimai wese kuti akwanise kusvika kuChinoi kunobatsirwa, uyezve tinobhadhara kuti varapwe kuitwa operation yavo nekugara muchipatara. Zvese izvi tinozvibhadhara. Hapana ivo mari yavanofanira kuburisa. Kungotaura kuti homundi nedambudziko zvinosumbira rubatsiro.
Vanenge vachida kupinda pachirongwa ichi kana vanoziya madzimai ane dambudziko iri vanokubata ipapi chaizvo vanofanira kuita sei?
Vanokwanisa kutaura nemubatsiri wedu ari panhamba dzeoutreach dzinoita izvo 0782-640-840. Ndichadzokorora nhamba dzacho 0782-640-840. Vanokwanisa kutumira call me back kana ukwanisa kungotumira message tinokubata vafonera tikurukure navo.
Vanga vari Muzvare Priscilla Mabhande vachitaura naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Chirongwa chekutanga cheZimbabwe Annual Diaspora Arts Festival chakaitwa muMaryland mukupera kwesvondo. Chirongwa ichi chakapindwawo nevanhu vanobva kunyika dzakaita seGhana pamwe chete neNigeria. Mumwe wevakaronga chirongwa ichi Muzvare Tsitsi Madzongwe vatitsika nhasi muno muStudio 7. Muzvare Madzongwe, mungatiudza kuti chinangwa chenyu ndechei paurongwa hwamakaitawo?
Chinyangwa chedu pakutaurisa kuti patakagadzira Zimbabwe Diaspora Arts Festival, tanga tichida kuti tizikanwe munyika muno muAmerica kuti tiri vanhu vanobva kuZimbabwe, tiri vanhu vanoda kuti tizivikanwe kuti tinotauro mhuri yedu, kuti matradition edu akamira sei, culture yedu yakamira sei. Tiri vanhu vanokwanisa kuti tinozivana kuti tizvirepresentewo munyika ino mudiaspora nekumusha tichibatsirana.
Ndizvozvo. Asi sezvo akakarike kutanga, chirongwa ichakatambirwa sei nevana veZimbabwe?
Mhuri yeZimbabwe yakafara, vana veZimbabwe vakanakidzwa chaizvo. Tanga tine vana macollege kids vakaita vane matalents akawanda vakati farisa mumwoyo medu chaizvo. Tanga tine madancers, tanga tine mamusicians from Botswana, South Africa, Zimbabwe, matalent anga akawanda saka gore rinouya tino tichafunga kuti zvino zvichafamba zvakanaka sereke.
Asi tichitarisa kuti urongwa hwakaita saiwo urongwa kana kuti zvinoda nguva nekuzvipira dedication imi makasangana nemaproblems kana zvimhingampinyi?
Zvinhu zvakafamba zvakanaka asi there's always a beginning. Tinofamba kuti tinofunga kuti patichazogara kuzogarisa zvegore rinouya zvichafamba zvakanaka even more because iye zvinezvi nauya ngaya kutinetsa ndeyekuti izvo tanga tisina ningi masponsor akawanda saka iye zvinezvi tiri kutsvaga masponsor kuti atibatsire. Tiri kuzokumbirawo kuti tikazo advertiser zvichafamba zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru muzvare Tsitsi Madzongwe vatishanyira muno mustudio 7 onekai zvenyu vateereri vedu.
Tafara kuti ndauya kuzokujoinai muRezimbabwe.
Ndizvozvo. Vanga vari muzvare Tsitsi Madzongwe vanove murongi weZimbabwe Annual Diaspora Arts Festival yakaitwa Maryland muno muAmerica mukupera kwesvondo. Munhau dzedu dzemitambo. Yanga iri svondo yekufara kwevamwe pamwe nekuchema kwevamwewo apo nharaunda yekutanga yemakwikwi echibuku Super Cup yakauya ikaenda. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotiudza zvakaitika.
Vamwe vari kufara, vamwe vakasuwa. Aya ndiwo mamiriro akaita zvemitambo munyika mushure mekunge Caps United neHighlanders dzabuditsawa makwikwi echibuku Super Cup. Panguva imwe cheteyo, chikwata chenyika checricket chakadamburwa zvinonyadzisa. Chikwata chemachevrons chakarohwa nemaranzi makumi masere mumutambo wekupedzisira wekushanya kweNew Zealand weT20 muHarare Sports Club. Zvakasiya machevrons akakunda mumutambo mumwe chete pamitambo mina apo zvikwata izvi zvakasangana pavhiki rese apo maBlack Cats aive muZimbabwe. Asi machevrons haasi ega ari kuchema mushure mekunge Caps United yabuditswa neZPC Kariba makundano echibuku Super Cup 1 nemapenareti. Zvikwata izvi zvaive zvapedza zviri mangange 2-2 asi murairidzi wechikwata chemaGreen Machine Mark Mate ari kuchema nemikana yavo yakawandisa munharaunda yechipiri iyo anoti vanofarira kugadzisa mitambo yekasolaga Premier Soccer League isati yatanga zvekare svondo rino.
Patiwa kuti tinyatsogadzisa ndechekuti mikana yatinowana tiwane kugohesa tikagadzira ipapo upenyu wedu kwaanani muPremier League.
Mati anoti vave kudzokera kumba kunogadzirisa pavakatadza vasati vasangana neFlame Lily mumutambo weLeague uri kuuya.
Pamutambo unotera ndikuti tichadzokera kukumba kwedu kumusha wedu tigadzirise patinoona kuti zviri kuleka yende to improve.
Chimwe chikwata chine mukurumbira chakabuditswa muchibuku Super Cup imomo iHighlanders iyo yakarohwa 4-3 nemapenalty zvekare neHawmine. Makundano echibuku Super Cup haana extra time kana zvikwata zvaita mangange. Triangle iyo yakatora mukombe One Wallet Cup gore rapera iri kutarisira kutora zvekare mukombe wechibuku Super Cup uyu muchure mekurova Chorocho Pirates 3-0 nemapenalty zvekare. Kwata cheDynamos chichiri mumakundano aya mushure mekuruva hwahwa mumutambo wave kupera. Mwe mutsigiri wechikwata ichi vaSilas Chirasha vanoti dhimba rendizvo.
Chitiyo pabhora, mukanga pabhora, ndinovimba nemwakomana. Viva Dynamos, pamberi nesu guys.
Mimwe mitambo yakapera seizvi. Chapungu 2, Flame Lily 1, Chicken Inn 2, Wange 0. FC Platinum iyo ine mukombe uyu yakakundawo zvekare apo yakarova Dongo Sawmills 2-0 kumandava stadium. Asi svondo rino kuchange kune mitambo yemakwikwi eCasolaga Premier Soccer League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa zuva ranhasi reHeroes Day kana kuti zuva remagamba. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotaura kumarinda emagamba vachiti Heroes Acre haisi yemunhu wese. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Chris Gande.